Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 3 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nenyika dzepasi rose kucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Zvikoro zvovhurwa nhasi vamwe varayiridzi vachiramwa mabasa. Asi hurumende inoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Nyanzvi dzezvoupfumi dzoziya kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation mumwedzi wakubvumbi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nenyika dzepasi rose kucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Hurumende ichiti iri kuwandudza zvinhu asi vatori venhau vachiti pane zvakawanda zviri kuda kuitwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kumhemberero dzeWorld Press Freedom Day dzange dzakarongwa nesangano reUNESCO kuBulawayo, mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaKindness Paradza vati hurumende iri kuvandudza mutemo weBroadcasting Services Act kuti nepfenyuro dzematunhu dzikwanise kutsvaga mari kubva kumakambani ekunze nemuno.
Pari zvino tiri kuda kugadzirisa mutemo weBroadcasting Services Act kuti tione kuti vekune dzimwe nyika vangauya here muZimbabwe muno kuti vazoisa mari dzavo kumubroadcasting kana kuti mumedia sector. Tiri pane izvozvo futi minister vakaona kuti vacommunity radio station haasi kukwanisa kuti angazvimirira ega, saka ipapo vakati vanoda kuti mutemo ugadziriswe kuitira kuti vabvumidzwe kuti vangatsvaga atingati muchirungu advertising nokupuwa futi mari kune vana vedu vemuZimbabwe vari kunyika dzekunze dzatinoti kudhayaso.
Vaparadza vanoti hurumende ichavandudzawo mimwe mitemo kurerutsira vatori venhau, asi masangano evatori venhau anoti vachiri kushanda vari parumananzombe muZimbabwe. Masangano aya ati vatori venhau vachiri kushungurudzwa munyika, uye zvakakosha kuti vabvumidzwe kushanda pasina kushungurudzwa, vachiti izvi zvinoita kuti veruzhinji vawane ruzivo rwakakosha pakurarama kwavo. Mutauri wesangano reYoung Journalists Association vaLeopold Munende vaudza Studio 7 kuti nhasi izuva rekuti vangadai vachipembera, asi izvi hazvisi kuitika nekuti vari kushungurudzwa.
Saka tiri kuti zuva ranhasi harisi rekupembera, rinongoramba riri zuva rekungochema gore negore. Takamirirawo zuva rekuti richange rava zuva rekuti tiita kupembera kuti tagona chakadai takaita chakadai. Uyezve tichienderera mberi tozotarira muno muZimbabwe vatapi venhau ndevamwe vanohora mari shoma shoma zvekuti nhasi izuva rekuti tive tichirangarira kuti vakomana nevasikana vari kutipa nhau zuva nezuva zviri kuitika munyika zuva nezuva. Navo vari kutotamburawo, vari kutotambudzwawo, uye upenyu hwavo hunofanira kubatsirika kuti uite sei huve nani.
Mutungamiri wesangano rinomira vatori venhau vanoshanda vakazvimirira, reNational Association of Freelance Journalists, Amaili Net Manzini, vaudza Studio 7 kuti nhasi izuva rekuti vaongorore kuti mashandiro avo akamira sei, uye vati hazvifadzi kuti nyika yakatodzika mutemo unovashungurudza zvikuru sei pamadandemutande.
Mutemo inenge ichiunzwe kuno kunana Patriotic Bill, kunana PVO Bill, zvino zvichati afekta pakushanda. Ndozvinhu zvatiri kuda kuti tizvinge zvichigadziriswa, asi chinhu chikuru tiri kuti dei hurumende yataurawo nemapurisa majournalists asasungwewo, kungosungirwawo zvinhu zvisina basa, vachisungwa ivo vachiita basa ravo.
weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidzen vati kunyange hazvo kushungurudzwa kwevatori venhau kwakadzikira mugore rapfuura kana zvichienzaniswa nemamwe makore apfuura hurumende nevemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kusiyana nekushungurudza vatori venhau zvikuru sei apo nyika yatarisana nesarudzo dza 2023.
Tinoda kuramba tichiudza avo vematongerwo enyika kuti vakoshese vatori venhau mukuita kwavo basa vasingavashungurudzi kana kuvambunyikidza, nekuti munguva zhinji takaona vatori venhau panguva iyoyo vachikanganiswa zvakanyanya. Tazodazve kuramba tichirangaridza hurumende yedu kuti ikwanise kumhanya nemitemo yakafanana neMedia Practitioners Bill kuti igadzirwe zvakanaka igova mitemo inokwanisa kuti tive nekushanda pakati pevatori venhau nehurumende yatingati co-regulation.
Vatenda hurumende nekupasa mitemo yakaita seFreedom of Information Act nekupa maresinesi kunepfenyuro dzemunharaunda kana kuti macommunity radio stations.
Nyaya yepress freedom haisi nyaya diki, inyaya inotibatsira senyika kuti tikwanise kuva nekusangana nekuwana mashoko anobva kuvatori venhau nenguva, uye vagari vedu vanhu vari mumatunhu akasiyana-siyana mumaruzevha mumadhorobheni vakwanise kuva neinfomation nenguva yakafanira vagokwanisa kuva nekuziva kuti vangaita zvipi kana kumeka madecisions zvichibudikidza nezvavanenge vaverenga zvinobudiswa nevatori venhau.
Mukurano nezvezvirongwa panepfenyuro yevemuganga FM yekuchipinge iyo yakapiwa resinesi gore rapfuura vaOVIO vati kunyange hazvo vakapiwa resinesi, hurumende inofanira kubvisa mitemo inokanganisa kufambiswa kwemashoko yakaita seCyber and Data Protection Act.
Saka taka tasadingindira regore rekuti journalism under digital siege. Kudai kwaita kuti patinishasa madigital platforms nekuti tautasa kuti programming yakuendanawo netechnology. Saka taka chitarisa izvozvo kuti tinoda freedom yekuti tikwanise kuitawo basa redu sevanhu vanenge vachishambadza zvinoitika munharaunda uyezve tichiburitsa zvinoitika uyezve mashoko achitendera munharaunda.
Sangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations rati hurumende inofanira kuona kuti vatori venhau vachengetedzwa zvikuru sei panguva dzesarudzo, uyevo hurumende haifaniri kupindira pamashandire enepfenyuro dzematunhu. Zakras yatiwo mutemo weBroadcasting Services Act uyo unorambidza kuti vekunze vasimi mari mumakambani kutepfenyura unofanira kuvandudzwa. Zuva reWorld Press Freedom Day rakatanga kucherechedzwa muna 1993 senzira yekurangaridza dzihurumende pasi rese kuti dziremekedze kodzero dzevatapi venhau pamwe nekufambiswa kwemashoko pasina kuvhiringidzwa. United Nations inoti dingindira regore rino rekuti journalism under digital siege rinoratidza kuti madande mutande kana kuti internet zvave kushandiswa kupinza vatori venhau nebasa ravo munjodzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvavhurwa nhasi paine tarisiro yekuti vana vachakwanisa kudzidza zvakanaka sezvo huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kudzikira. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana Ndoro.
Zvikoro zvavhurwa zvakanaka chaizvo zuva ranhasi kubva pakatanga COVID-19 asati zvambovhurwa zvakanyatsochena machenera azvakaita semavhuriro azvaita nhasi. Vana vanga vari kuzvikoro vakawanda uye nevadzidzisi vanga variko nevarayiridzi pachingoonekwo pano neapo, vabereki vanenge vachimhanya chipatapata vachida kubhadhara maschool fees. Asi zvese zvakanyatsokurongeka uye kudzivirira kweutachiwana hwecovid-19 igaro ziva zvaakutongozikanwa pamagedhi pose. Pane masanitizer, kupane social distancing, vana vanenge vakapfeka maface mask. Saka zvinodadisa.
Saka muri kutarisira kuti kotoro ino hamuwane matambudziko ekuti zvikoro zvinombovharwa chirwere chaaputika?
Tiri kutarisira izvozvo. Hatingarambi zvedu kuti kuda denda recovid ringangopinda pano neapo pane chimwe chikoro nechimwe. Asi kubva temu yakadopera takanga tatokwanisa kuribata denda iroro rekuti vari singatombo vari singachasvike kuzvuru patakari bata riri kumazana zana ikokoko asizvizi kuda kutoti ritodzika kana kutoshaikwa muzvikoro medu.
Muri kufarawo here neuwandu hwevana vakabaiwa nhomba yeCovid-19?
Tiri kunzwa manyukunyuku nenyaya yevana ivava vakabaiwa. Zvinotifadza zvikuru vana ivava vane makore gumi nemaviri vese. Vazhinji vacho vabereki vacho vakavabvumidza kuti vabayiwe. Saka tinokurudzira vabereki vanga vasati vabvumidza vana vavo kuti vabayiwe vaccine jabiri reCovid-19 vavabvumidze, nekuti hurumende takabatana nebazi rezveutano nebazi reprimary nesecondary yedu kutange kuchiitwa vaccination muzvikoro vhiki rino nerinotevera.
Tichitarisawo rimwe dambudziko, vamwe vana nevarayiridzi vanenge vari kuti vari kusangana nedambudziko rezvekufambisa kuenda kuzvikoro. Zvingagadziriswe sei ipapapa mabhazi anenge ari kuita mashoma?
Nyaya yemabhazi tinobatana sehurumende nevebazi rezvekufambisa rezvemotokari iyo mazupo vanenge vachibatsirawo vana vanenge vachienda kuzvikoro. Asi chikurukuru tinowanzokurudzira zvedu kuti vana ngavadzidze mudhuze nekwavanogara. Hatitarisire kuti mwana anofanirwa kufamba 3 kana 5 kilometers kuenda kuchikoro chake, tofanirwa kunge tiri chemudhuze munharaunda maanogara.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ Vobet Masaraure, avati zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro.
Nyaya yekuzvikoro yaitwa musango nehurumende yakundikana kuti varayiridzi vange vaine zveuviri inoita kuti vadzoke. Varayiridzi vari kutambura vatadza kudzoka kumabasa vazhinji. Vana vechikoro vakutadzawo kusvika muzvikoro nenyaya yekutoshaya mari yemafizi nekushaya transport chaiyo. Tine vana vamwe vangoswera zuva rese vakamirira transport vachishaya. Varayiridzi vamwe vakada kutofambawo kuenda kumabasa vashaya chekufambisa vakatodzokera kumba. Hakuna kudzidzwa kwaitwa muzvikoro zvose nhasi. Tichange tichiona kuti panovhurwa zuva mangwana zvinezvisapapa.
Mambo wotaura here nehurumende nezvematambudziko amuri kutauraya vamasarauri?
Vamwe matambudziko aya vanga tatagara takavazivisa. Munoona takaita tsvakurudzo netakaburisa ripoti ine mafindingo edu ezvataiitaika zvichiziva kuti zvichatoitika kare. Vataita tatsvabowa zupo kuti vanhu vanomira moda 2 hours kuti vakwire kusezvikoro zvisati zvavhurwa. Tichitarisa vabereki vataiindaziwa takakwanisa kutaura nevabereki vanokwana 7200 nyika yese. Tikakwanisa kutaura nematichawo ane chitsama chinosvika 14400 taindaziwawo. Tichitaura nevana vechikoro chaivo tichiindaziwa vanhu vezupo chaivo. Saka zvinhu izvi hatakazviudza hurumende isati zvaitika. Taitotarisira kuti vachaita action kudzova machallenges yaasati aita. Manje varamba vakanyarara, hapana chavati vaita. Tidambudziko tichiramba tichikura.
Ko, panyaya dzemihoro apa muri kutaurirana kuti kudii nehurumende uye vangani varayiridzi vamungati varamwa mabasa nasi?
Hurumende iri kuramba ichiisa zvitandamidzo panyaya yekumuhoro yedu. Varayiridzi vese muZimbabwe hapana ari kudzidzisa. Vasiri kuti vara vatadza kusvika kubasa vanhu vanenge vachishingirira kunonyora pasi kuti ndiripowo kuti vasadzinge mabasa zvekushishidzirwa nehurumende ichiita. Nyika yese hakuna munhu amurayiridzi ari kudzidzisa. Varayiridzi vese vari havasa basa ravari kubata vakamirira mari yavo. Saka chavari kungoita chete kutonyoresa kuti tauya ndokuti vabudirira kusvika pachikoro, asi kana vanyoresa havasi kuzopinda muclassroom.
Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reATUZ Vobet Masaraure vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mukuru wesangano runoona nezvebudiriro muzvikoro reNational Association of School Development Committees and Associations vabhani manokore.
Zvikoro zvavhurwa nhasi semamiriro akaita gadziro vadzidzi vakuru vedu nemaestc zvedaro vakaita gadziro. Asi dambudziko hombe ratikuona ratakatina ndeyekuti vabereki vanga vakaomerwa kuda nenhau yemaschool fees. Saka tirikukurudzira chose kuti masituations akadaro vabereki ngavagare pasi nemahedzi vaite maapiri.
Hadzina kunyanyokwidzwa here mari idzi? Nekuti kavamwe vari kuchema chema kuti mari dzemihoro hadzisati dzawedzerwa, zvakamira
sei? Semamiro akaitwa yakaita zvinoiko zvino mari hadzina kuzhinji dzandanzwa dzakwira zvakwira zvakwiridza zvikoro zvizhinji zvemari dzavo dzichiri pasi. Vachiri kugadzira kuita mabhajeti avo vamwe vaigiye vanga vasati vaita vachiri kugadzira kuita mabhajeti avo kuti vaende kuti hanzvapo
Mukuru wesangano rinomirira vabereki National Association of School Development Committees and Associations vabani Manokore vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Dzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU rinoti riri kuronga kuratidzira zvakasimba richivharisa zvikoro zvose zvepamusoro senzira yekumanikidza hurumende kutaura navo nenyaya yekuwedzerwa kwemari yechikoro. ZINASU inoti iri kuzoita izvi nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Asi vachitaura kudare reparamende, gurukota rezvedzidzo yepamusoro vaamoni Murwira vakati pachishandiswa chero chikero chedhora rekuAmerica, mari iyi haina kuwedzerwa kubva muna 2014. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri wesangano reZINASU vaLenon Mazuru kuti tinzwe zvizhinji.
Kubva gore chitanga takazama napose kunge tichikumbira hurumende yedu kuti igare nesipasi chikurukure nekugadzirisa zvimwe zvaine zviri kunetsa mukati mezvedzidzo nemunyika yose. Tikatumira tsamba nhatu kuburikidza nehofisi yavamuhwira, asi pari zvino nanhasi hapana chatichaitwa. Pari zvino nanhasi hatisati tapindurwa.
Matanho amave kutora imi savadzidzi ndeapi nekunonoka kupindurwa kana kusapindurwa kwamakaita uku?
Zvino seZimbabwe National Students Union takaenda kuvadzidzi veZimbabwe, tikaendawo zvakare kuvadzidzisi nevashandi vose vari muZimbabwe. Zvino kwazvo vadzidzi kunyanya ndivo vakati pange pachitorwa migwaro mushure mekunge hurumende yaramba yaregedza kuteerera zvatainge taita mutsamba medu. Zvino pamunoona tataura isusu kuti kubva musi wa9 chivabvu musi wemuvhuro vadzidzi vose shange tichivhara nzvimbo dzese dzekudzidzira dzinova mayunivhesiti nemakoreji. Asi hatichigumira ipapo, tiri kutaura izvi zvakare kuti vashandi vose nevabereki izvo zvateerera mushure mekunge hurumende yaramba ichikwidza mari yezvidzidzo.
Muri kutaura here imi muchiti nyika yose pese pane chinonzi yunivhesiti, pane chinonzi koreji, pese muri kuti ngapavharwe?
Ndizvozvo chaizvo, nyika yose kwese kune yunivhesiti nekoreji, kwese kune koreji, tiri kuti zvoni kwese kuchavharwa musi wa9. Hakuna kuchavhurwa kusvikira hurumende yaadhiresa yataura nesu sevadzidzi senyika.
Munoona zvichiitika here izvi kuti hurumende ichangotarisa muchivhara mayunivhesiti nemakoreji?
Sekudzira kwenyu, hurumende yedu iyi hurumende inowanzochanyirira kodzero dzeveruzhinji muno munyika. Asi isu sevadzidzi tazvipira kutungamirira izvi, sezvandambotaura kuti izvi hazvisi zvevadzidzi chete. Muchaona kuti vashandi vose vachange vanesu, vabereki vachange vanesu. Zvikanatofamba zvakanaka, even vana chaivo vari mumasekondari vakajoinawo chinangwa ichi, nekuti zviri kukanganisawo kuti dzidzo dzavo muri kuiswawo mari dzisina kunaka, dzisiri kukwanisika.
Avanga vari mutauriri wezinasu Valenoni Mazuru vachitaura parunare kuHarare naIvan Zininga weStudio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vari kushanyira Nigeria kekutanga. VaGuterres vanga vari mudunhu reBono. Nigeria yava nemakore akawanda ichiedza kurwisa vanopfurikidza mwero mudunhu iri vanosanganisira veBoko Haram neIslamic State. VaGuterres vari kushanyira nyika dzakakanganiswa nevanopfurikidza mwero vachitaurawo nezvematambudziko akonzerwa nekurwiswa kweUkraine neRussia. Meya veguta reMariupol muUkraine vaVadim Boychenko vanoti vanhu vanodarika zviuru gumi vachiri pakambani yeZovostal Iron and Steelworks chinova chitsuwa chasara chega kutorwa neRussia. Pane mauto zviuru zviviri vari panzvimbo iyi. Ukraine inoti vanhuwo zvavo ndo vari kubvumiswa kubuda uye iri kuita hurukuro neRussia kuti mauto ayo anunurwe. Vakuru vanoti sadza uri tamburira hapana angaridya akatambarara. Izvi ndizvo zvinonzi zviri kuitwa nevashandi vakawanda munyika zvekushanda zvisina zororo kuti vawane musuwa wesadza patafura. Asika vamwe ndo vanoti sadza rinofamba ndo rine muriwo. Zvino mhuri dzakawanda dzinonzi pari zvino dziri kungotemura nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvizhinji munyika. Zimstat yakazivisa svondo rapera kuti inflation kana kuti kukwira kwemitengo yezvinhu kwepamwedzi mumwedzi wapera wakubvumbi kwakasvika pazvikamu gumi nezvishanu zvine zviga zvishanu kubva muzana kana kuti 15.5% kubva pazvikamu zvitanhatu nezviga zvitatu kubva muzana 6.3% mumwedzi wakurume. Inflation yepagore mumwedzi wakubvumbi inonzi yakakwirawo zvakanyanya kuenda pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu zvine zviga zvina kubva muzana kana kuti 96.4% ichibva pazvikamu makumi manomwe nezviviri zvine zviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 72.7% mumwedzi wakurume. Nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti veruzhinji munyika vave kunzwa kurwadza kwekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu zvekuti vari kutadza kuzvinzwisisa kuti ichokwadi here chiri kuitika.
Endo vanhu munyika umu vari kuzvinzwa kurwadza kwatiri kuita kuti mitengo makwirira aita yava kutema zvisingaiti, mari haisi kukwana. Saka vanhu havasi kubhilivha chokwadi kuti inflation figure yeZimbabwe ndeyechokwadi here. Ini tichitaura mavhiki kumashuroko ndofunga tikuziva kuti takati patisvika muna June inflation inonge yapfuura 100%.
Mukuru wesangano rinomirira vezvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti inflation yemunyika iri kuwedzerwa kumhanya nehondo iri pakati peRussia neUkraine sezvo Zimbabwe sedzimwe nyika dzakawanda ichitengawo zvimwe zvezvinhu zvakakosha kubva kunyika mbiri idzi. VaMutashu vanoti zvimwe zvakanyanya kukwira mutengo mafuta ekubikisa pamwe nehupfu.
Kumhanya kuri kuita exchange rate yepamusika mutema iyo inonzi parallel market exchange rate. Ayo ndo atingati ndo madingindira uyewo kubidukidza nekushomeka kana kunetsekana kwekufamba kwezvinhu pasi rose kwakonzerwa nehondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine. Sekuziva kwamungaita gorosi rakawanda nemafuta ecrude oil akati wandei anga achifamba kubva kunyika mbiri idzi. Saka naizvozvo tiri kuona kuti zvabatawo kuterama kwemitengo pasi rose kunyanyanyanya takanangana nenyika dziri kuAfrica, Zimbabwe nedzimwe dzakapoteredza.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanotiwo kukwira kwemitengo yezvinhu kunogona kukonzerwawo zvakare nekuwanda kwemari inenge ichitenderera munyika asi zvigadzirwa zviri zvishoma.
Mafactors kana kuti zvinhu zvinoita kuti mitengo yezvinhu inenge ichikwira zvazvo zvinotozikanwa zvinhu zvakaita sekukwira kwemoney supply munyika. Money supply yakakwira, production isiri kukwira zvinoenderana. zvinoita kuti muwe neexcess demand muekonomi, zvinoita kuti mitengo yezvinhu ikwire. Maexchange rate developments anoafectawo mitengo yezvinhu.
Saka dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu iri ringagadziriswa sei? Vachitambara vanoti panofanirwa kuonekwa kuti mitengo yezvinhu munyika yagadzikana, yarega kuramba ichingokwira sezvairi kuita iye zvino.
Chinofanira kunge chichigadziriswa kuona kuti munyika mawane yatinoti macroeconomic stability, kuti zvinhu hazvisi kuramba zvichingokwira semakwirira azviri kuita. Nekuti kukwira kwezvinhu kunoderedza simba remari. Uzvorova kuti vanhu vanenge vaakuda mari yakawanda kuti vange vachitenga zvinhu zvavange vachimbotenga nemari shoma. Saka I think dambudziko rinofanira kugadziriswa idambudziko ratinoti mueconomics chronic high inflation.
Kunze kwekunge zvinhu zvakwanisa kugadzikana sezviri kukurudzirwa nenyanzvi dzezveupfumidzi pamwe nevemabhizimusi, chirevo chekuti chaitemura chave kuseva chicharamba chiri chiroto kumhuri dzakawanda, uye vashandi vacharamba vachitamburira sadza sezvo risingadyiwi neakatambarara.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
The connection na 8 PM chatinotaura nevechidiki. Nhasi tiri kutarisira nyaya yezuva revatori venhau kana kuti World Press Freedom Day riri kucherechedzwa pasi rose. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhura kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe inobatana nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day. Zvikoro zvovhurwa nhasi, vamwe varayiridzi vachiramwa mabasa. Nyanzvi dzezveupfumi dzazeya kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation mumwedzi wakubvumbi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku3 Nkwenkwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
by allowing investment even from foreigners, now we are going to amend broadcasting services act to allow foreigners to hold 40% in our local industry. So that's way of sustaining.
Uhulumende uthi usethukulula izibopho zokuncediswa kwemisakazo yezabelo ngemali yokuqhuba lomsebenzi.
Ukuvulwa kwezikolo namhla kithi kusiphe ukuthaba okukhulu, ngoba bese singasakwazi ukuthi kuzavuye kulunge nxa izikolo zivulwa, ababalisi bawengabonakali, amagedi evaliwe. Namuhla kathesi bekulomehluko, ababalisi bebekhona, abantwana basala esikolo ngesikhathi, baze batshayisa ngesikhathi esifaneleyo.
Izikolo zivuliwe namhlanje, iningi lijabulela ukuthi zivulwe ngesikhathi esasihleliwe. Abamabhizimusi achiyeneyo koBulawayo bathi ibhizimusi belithe xaxa kumaviki amabili adluleyo ngenxa yomkhosi wokunanza ilanga likazibuse lombukiso weZimbabwe International Trade Fair. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi usethukulula izibopho zokuncediswa kwemisakazo yezabelo ngemali yokuqhuba umsebenzi. Lokhu kuphume emkhosini wokunanza umsebenzi wentatheli zindaba emhlabeni jikelele ngelanga eleWorld Press Freedom Day owenzelwe koBulawayo eNational University of Science and Technology iNUST. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umphathintambo wezowethulwa kwezemibiko umnumzana Kindness Paradza ekhuluma emkhosini walamuhla koBulawayo uchaze ukuba baphakathi kokuguqula umthetho ozakwenza ukuba osomabhizimusi bakwamanye amazwe benelise ukuzotshala imali kumankampani emisakazo eZimbabwe ngesilinganiso songamachumi amane ekhulwini i-40%.
I said it in 2003, let's allow this industry to grow. Allowing investment even from foreigners, now we are going to amend broadcasting services act to allow foreigners to hold 40% in our local industry.
Umsekeli kamphathintambo obona ngezebulenjini umnumzana Dingimuzi Phuthi uthi kuqakathekile ukuba intatheli zindaba zisebenze zikhululekile.
Ilanga leli lisivule amehlo endabeni eziningi kakhulu. Lililanga lokunanza ukuqakatheka kokuhlonipha inkululeko emsebenzini wokuba zintatheli izindaba. Ngithande kakhulu ukumanyana phakathi komsebenzi wokuba zintatheli izindaba lokusetshenziswa kwemitshina yalezi nsuku. Sikhangela kakhulu ukuthi imitshina yakulezi nsuku yenqabela njani ukusebenza kuhle kwentatheli izindaba emsebenzini wazo. Kumbe njalo kuyini okungaziwa izintatheli izindaba ukwenzela ukuthi bengabi sengozini esiphathelane lokusetshenziswa kwemitshina yalezi nsuku.
Umbalisi wekolitshi leNational University of Science and Technology uDokotela Mphathisi Ndlovu uchasisa ngokuqakatheka kwelanga lalamhlanje.
Siyajabula, siyakhumbula umsebenzi omuhle oyenziwa ngama-journalist ngelanga abayikuthi yi-World Press Freedom Day. Namuhla ilanga liqakathekile kakhulu, sinanzelele ukuthi kuningi okwenzakalayo, kuningi oku-affecta ama-journalists okwenza ukuthi umsebenzi wabo uqhubekele phambili. Namhlanje siyakhumbula umsebenzi abawenzayo, sinanzelela ukuthi ama-journalists alo msebenzi omkhulu amele bewenze ukuze kube le-democracy elizweni.
Umnumzana Nqaba Machazi obona ngokuhlelwa kwenhlelo eMedia Institute of Southern Africa ukhala ngodubo lwezinga lokubaqotho kwezindaba lolwazi olwethulwa eZimbabwe.
Lonyaka
esikubonayo ukuthi uhulumende weZimbabwe othembisa okuningi ukuthi press freedom ezalunga uyalungisa, kodwa ngathi esiqeda ukubona i-report ye-Reporters Without Borders etshengisela ukuthi iZimbabwe iyehlile ibingunumber 130 singunumber 137, kutshengisela ukuthi kuningi sibile okumele sikwenze ukuthi sifike kwisigaba sokuthi sokule press freedom eZimbabwe sokulokukhululeka kwentatheli zindaba. Siyabona uhulumende uyabe khuluma ngokuthi kule mthetho emitsha njenge-freedom of information, kule Zimbabwe Media Practitioners Bill abakhuluma ngayo, kodwa imithetho le nxa ingafakwanga kuhle ukuthi isebenzele abantu, isebenzele intatheli zindaba, siyaqhubeka siya phansi njengentatheli zindaba zeZimbabwe.
Unkosazana Siphathisiwe Ndlovu, owenza izifundo ze-masters ekolitshini le-NUST kwezokukhutshwa kwembiko, upha umbono wakhe ngelanga lanamhlanje.
I-World Press Freedom Day iqakathekile kakhulu, and i-team yalonyaka iqakathekile sanxa sesikhanyela ukuthi uzulu wonke nje kakhulu njengeZimbabwe sihlangana le surveillance eningi kakhulu, kungabe ku-social media, kungabe ku-traditional media, kungabe kungayo. So ukuthi sibe le team ekhuluma ngendaba enjalo abantu abahlangana layo each and every day kuqakathekile sibithi.
Usuku olo World Press Freedom Day lwaqala ukunanzwa ngomnyaka ka-1993 ngemva kwenkuthazo yenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations emizameni yokukhumbuza ohulumende bamazwe womhlaba ukuthi bahloniphe amalungelo entatheli zindaba ukuze zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa, okukhokhelela ekuthini uZulu afinyelele ulwazi lemibiko eqakathekileyo ngesikhathi. Lonyaka ilanga le-World Press Freedom Day linanzwa emhlabeni jikelele phansi kwendikimba ethi Journalism Under Digital Siege, eveza ubunzima obubhekane lentatheli zindaba ngenxa yokwethulwa kweminye imibiko engasiqiniso ebulenjini be-inthanethi lasenkundleni zokuxhumana ezebulenjini. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje intatheli zindaba eyayisebenzela inkampani yezindaba eziyana uSharon Njobo uthi wathiya lumsebenzi ngenxa yokwethuselwa iziphathamandla zikahulumende. UNjobo wasuka eZimbabwe ngomnyaka ka-2000 elibhekise kwelemelika lemuli yakhe. Okwamanje usebenzela inhlanganiso ebona ngokuthuthukisa uZulu eCanada. UNjobo ulekhasi labesifazana inkundleni ye-Facebook. Asimzweni kungxoxo ayiqhube lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekhuluma ngabhekana lakho eZimbabwe ngesikhathi eyintatheli zindaba.
Ekhaya okwakukhathaza kakhulu nxa usebenza ongumthatheli wendaba bekuyukuthi esikhathini esiningi uhulumende kasebenziselani kuhle kakhulu labantu abaziyintatheli zindaba. Uhulumende uyabe efisa ukuthi intatheli zindaba balethe imbiko ebenza bakhangeleke bengabantu abenza okuhle ngazo zonke izikhathi, but siyazi empilweni ukuthi kukhona lapha esehluleka khona, lo hulumende kukhona lapha ehluleka khona. So ngithola ukuthi nxa ukukhuluma ngendaba ezitshengisa lapho uhulumende ehluleka khona, kuba lokungazwanani phakathi kwahulumende lentatheli zindaba, bese kusiba lokuhlukuluzwa okuthize kwentatheli zindaba ngohulumende.
Wena wabhekani nxa sikhuluma ngakhonokho?
Ngangikhaphe umongameli welizwe ngesikhathi lesikwaku nguRobert Mugabe esiyadinga uncedo elizweni lethiwa yiKuwait ukuthi sithole ipetrol. Siyazi ukubana ipetrol ibehlupha kangamani eZimbabwe. Ngokusweleka kwenhlanhla asisatholanga usizo esasiye ludinga. Ngase ngibhala udaba njengoba lunjalo ngokuluzwisisa kwami lokunanzelela kwami. Uhulumende kasathabanga ngakho khona lokho. Ngase ngithole ukuthi indaba yakhona yayisilokhu ikhulunywa kokuphela, sengikhahlanyezwa. Ngase ngicina ngibona ukuthi ngcono ngichiye umsebenzi. Ngase ngisiyangena-ke kuma-NGO. And then ngase ngithutha-ke ngayahlala e-America.
Singathi-ke intatheli zindaba kwele Zimbabwe zikhululeke kanganani?
Akula kukhululeka abalakho ngalesi sikhathi, ngoba lanxa uhulumende sowatshintsha ingqondo lenhloso kahulumende ilokhe ifana ukuthi bafuna ukuba intatheli zindaba zibhale okuhle kuphela, but njengoba ngitshilo ngaphambilini akula muntu ongenza okuhle ngazo zonke izikhathi. So laba ababhala betshengisa lapho uhulumende ehluleka khona, ngithola ubana lokhu bekhahlanyezwa nguhulumende.
Ye, mase sikhangela njalo ubona ngazani wena ngokusebenza kwakho khathesi singathi lokhu ku-journalism lokhu intatheli zindaba kumbe usebenza okunye, njalo akusitshele khona ukuthi okusebenzayo ubona kunjani nxa ukuthi kungethulwa kwele Zimbabwe kambe kuyahambelana nakhonokho
engikwenzayo kathesi. Ngiku-social media, ngile Facebook page ethiwa yi-263 True North, lapho esihlangana khona njengabomama. Engikwenzayo ngiyadinga i-information engiyabe ngibona ukuthi omama bayayidinga, information efana leze settlement okwe-immigration, okomnotho welizwe. Njengabantu abahambileyo silapha eCanada kodwa esikhathini esiningi inhliziyo isekhaya, so ngiyazama ukubalethela indaba ezivela ekhaya ukubana babekwazi ukuthi ekhaya okutshintshayo kuyini, njalo umumo wezokubusa kwelizwe, ezombangazwe zihamba njani, lezomnotho welizwe. Ngingathi lokho engikwenzayo kufana lokuthi lokho engiyintatheli zindaba, ngoba ngiyabe ngihlala ngivula amehlo ngikhangela ukuthi ongabuya azokhuluma labo mama ngetopic leyi ngubani, abanike information kwenzela ukuthi omama labo ngithanda ukuthi bahlale bekwazi ipolitics zalapha esihlezi khona eCanada nepolitics zeZimbabwe, ngoba imihla nemihla kumele babe bethatha ama-decisions ngempilo zabo lokuphathisa ekhaya besebenzisa yona leyi information. So engingakutsho ukuthi i-Facebook page le ifana lokuthi iliphephandaba lethu njengabomama abazalwe eZimbabwe kodwa asebehlele lapha eCanada.
Singathi-ke ungabacebisani abalokhu bethapha indaba eZimbabwe njalo lohulumende?
Abazintethele indaba abasele ekhaya engingabacebisa khona yokuthi bangabambeleli kakhulu ekuthini i-story or indaba abafuna umphakathi azazi kumele zikhutshwe kuphela ku-TV, ku-radio kumbe kuphephandaba. Engingabacebisa khona yokuthi badingisise ulwazi olujulileyo ukuthi bangasebenzisa njani i-social media. And then kuhulumende ngingagcizelela ukuthi kuqakathekile njengohulumende ukuthi basebenzelane ndawonye lentatheli zindaba.
USharon Njobo wayeyintatheli zindaba yeZimbabwe Inter-Africa News Agency iZiana, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseToronto kwele Canada. Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethwilela indaba ezilohlonzi ngendlela eziphakeme. Izikolo zivuliwe lamhlanje phakathi kobunzima bokukhuphuka kwendleko yezikolo, kodwa inengi lijabulele ukuthi izikolo zivulwe ngesikhathi esasihleliwe. Lanxa kunjalo, abathengisa ezitaladeni bayajabula ngoba abazali bagijimela ukuthenga kibo. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukuvulwa kwezikolo kuthiye abazali abaningi bekhala ngokuthi intengo yezinto ezimqoka ikonge kakhulu ababengakukhangelelanga, kodwa bejabulisa ukuthi zivuliwe kungela nkinga ebesezivame ukuba khona ngalesi sikhathi. Unkosikazi Sanele Mathuthu, omunye wabazali, uthi ukuvulwa kwezikolo lokhu kube lomehluko kibo ngemva kwesikhathi eside.
Ukuvulwa kwezikolo namhla kithi kusiphe ukuthaba okukhulu, ngoba sesingasakwazi ukuthi kuzabuye kulunge nxa izikolo zivulwa ababalisi bawengabonakali amagedi evaliwe. Namuhla khathesi bekulomehluko, ababalisi bebekhona, abantwana basala esikolo ngesikhathi baze batshayisa ngesikhathi esifaneleyo.
Unkosikazi Shina Ncube ongumzali yena ukhala ngokuthi izinto ezifunekayo nxa abantwana bebuyela ezikolo ziya zisiba ziningi kakhulu.
Hey, ende kunzima. Kunzima kakhulu, iholiday imfitshane, izimali azikho, azihlangani, izinto zikhwelile kakhulu, imvini emagrosa, yonke into is just kukhwelile, le transport yangikhona yokubisela abantwana ezikolo kukhwelile. Ayisitshaywa ngamakhanda bakithi njengabahlali bakobulawayo, angazi ukuthi lokhu sizakubikela bani. Hhayi, kulobu nzima shuwa, sithwele nzima njengabazali and akuvumi lokuthi abantwana laba bahlale. And kathesi nxa bevula izikolo bahle basifakela amameseji okuthi bafuna irisithi phambili umntwana emuva. Hhayi, kulobu nzima kakhulu kakhulu. Ngapho ungacabangi isikaftini somphako, ngicabanga ukuthi vela ulamali, izinto ziphele kangaka. Ayi, amakhanda aduma khona.
Unkosikazi Lethubuhle Singo omunye wabazali uthi ithemu leli liqale kubi ngoba ikhefu belilifitshane.
Hey, ende kunzima. Kunzima kakhulu, iholiday imfitshane, izimali azikho, azihlangani, izinto zikhwelile kakhulu, imvini emagrosa, yonke into is just kukhwelile, le transport yangikhona yokubisela abantwana ezikolo kukhwelile. Ayisitshaywa ngamakhanda bakithi njengabahlali bakobulawayo, angazi ukuthi lokhu sizakubikela bani. Hhayi, kulobu nzima shuwa, sithwele nzima njengabazali and akuvumi lokuthi abantwana laba bahlale. And kathesi nxa bevula izikolo bahle basifakela amameseji okuthi bafuna irisithi phambili umntwana emuva. Hhayi, kulobu nzima kakhulu kakhulu. Ngapho ungacabangi isikaftini somphako, ngicabanga ukuthi vela ulamali, izinto ziphele kangaka. Ayi, amakhanda aduma khona.
Umnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lezemfundo, uthi izikolo zivuliwe kuhle lamalungiselelo okuvikela awe-COVID-19 asehleliwe.
Schools have opened smoothly and we have not had any challenges or hiccups in schools reopening for the second term. Our learners are all there and all standard operating procedures for the prevention and management of COVID-19 in our schools are being strictly adhered to. It's all systems go. Learning is continuing and education cannot.
Izikolo zivulwe kuhle kakhulu, akukabi lohlupho okwaleli themu. Abafundi bakhona ngobuningi babo. Wonke amalungiselelo okuvikela ubhubhane lwe-COVID-19 senziwe kuzikolo. Konke kuhamba kuhle, imfundo iqhubekela phambili.
Ngeviki ephelileyo, umphathintambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mutswangwa wethula umbiko kumhlangano wekhabhinethi ethi ilizwe leZimbabwe selilamanani aphansi awabantu ababanjwa yi-COVID-19 ngemva kokulandela iziqondiso abezempilakahle lohulumende ukuthi izikolo zivulwe kuhle njalo ngesikhathi. Wathi njalo izikolo zikahulumende sezizaqala ukuvumela abafundi ukuthi bafunde nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk kuhlelo The Connection namhlanje uMike Hobe weStudio 7 uxoxa labasakhulayo esizwa imbono yabo ngosuku lokunanzwa komsebenzi lelungelo lentatheli izindaba kwiWorld Press Freedom Day. Igesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Joe Biden wele Melika uncame imisebenzi eyenziwa ngumngane wakhe weminyaka weleminyaka edlula amashumi amahlanu umuyi Walter Mondale obhubhe enyakeni nomabasa iseleminyaka phose elikhulu 93. umbuthano wesikhumbuzo womele wenziwe nyakenye awenziwanga ngenxa yezikonjiso zokuvimba kumemetheka kwe-COVID-19 ucine usenziwa ngesonto esigabeni seMinnesota khonapha eMelika. Unobhala jikelele wenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba usecretary general Antonio Guterres ukhuthaza uhulumende bebutho abagenqula uhulumende ababekhethiwe nguzulu kwele Burkina Faso, Mali lakwele Guinea ukubana babuyisele intambo zombuso ezandleni zikazulu. UGuterres wenzela inkuthazo ekuqaliseni kohambo lwakhe lokwethekelela entshonalanga yezwekazi le-Afrika nesonto ekwele Senegal. Umongameli Kaisi Saidi wekwele Tunisia ubike ngomvulo ngokubunjwa kwekomiti lokucanda indlela zokuthi kubunjwa uhulumende kanye lokuqoqa ukhetho lokuzwa imibono yabantu olwe-referendum ngontulikazi lonyaka. Ngemva kokuxotsha kwakhe umsebenzi amalunga wonke edale lephalamende lakade ekudale nele khabhinethi ezinika yena amandla engeziwe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz kushortwave. Abamabhizimusi achiyeneyo kobulawayo bathi ibhizimusi belithe xaxa kumaviki amabili adluleyo ngenxa yomkhosi wokunanza ilanga likazibuse lombukiso weZimbabwe International Trade Fair. Idolobho lakobulawayo libe labantu abaningi abavela kundawana zelizwe zonke kusukela ngeviki kamhlaka 15 wenyanga edluleyo lapho abantu kade bezobuthana emcimbini wokunanza ilanga alikazibuse. Abanye babantu laba babikwa behle bazihlalela kuleli dolobho belinde umbukiso weZimbabwe International Trade Fair oqale mhlazi ku-26 waze waphela mhlaka 30 kunyanga edluleyo. Usomabhizimusi wakobulawayo njalo engukhansila umnumzana Edwin Dlovu uthi lanxa kube lobubelo inzuzo etholakale emahoteleni imali ezaphinda isiwe eHarare ngoba amahotela amaningi alezigodlo khonale.
Isikhathi se-trade fair isikhathi lapho abantu abeHarare ababuya khona kobulawayo bezokudla imali eHarare beyidla emahoteleni alama headquarters eHarare ngokufanayo. Eqinisweni ukuthi ke ubulawayo akula benefit ayitholileyo kumba ayitholayo ngokwenziwa kwe-trade fair kusuka kwabantu beHarare bebuya lapha ngoba bayafika ke bayengena emahoteleni o-Rainbow headquarters yangkhona iseHarare imali ze-Rainbow zihamba eHarare bangene kubo Holiday Inn imali zangkhona zeHarare bangene e-Crest imali zangkhona zeHarare akutshintshi lutho njengobulawayo asinyeke sithukule into ebambeka ayo nje engabe itholakele yebo kambe kakhona ama restaurant amancane lapha bangabe bengene khona abantu beHarare abantu bemzini bazokudla khona esingathi batholile imali kodwa ke hayi singeke nje kukhulunywe ukuthi ke abantu benze imali nge-trade fair hayi kula mali enziwe
isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Traders and Vendors Association unkosazana Debra Mkasa uthi bekungcono sibili nge sukuze trade fair.
Tina njenge Bulawayo Vendors and Traders Association sibone ngathi lonyaka i trade fair ukuba khona kwayo ama sales ethu ngathi ebephakathi laphakathi considering ukuthi abantu bebebaningi ade bevakatshile kobulawayo abavela endaweni ezijiyeneyo impahla zethu bezidojwa yenze special ama fruits lama vegetable sikhangelele ukuthi khona abantu bebebaningi ngobuningi babo njalo lama hotel
hostels ade bookiwe bebooka gcwala so abanye ade behlala emalokitchini so sitholile nje ithuba lokuthi abantu bekwanise ukushop around beboda lezi ndaweni zethu lapha desikhona sibe sesinanzelela njalo ukuthi dina njenge-informal sector sibe lethuba njalo elokuthi sihambe soyi-exhibita izinto zethu ukuthi lathi sibonakale ukuthi sikhona
isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uthi bekuyisikhathi esihle kakhulu kulabo abenza imisebenzi etshiyeneyo
while siyananzela ukuthi siphuma kusikhathi se-trade fair ebikhona lapha kobulawayo kuyisikhathi esihle ikakhulu ebamdini bamabhizimusi ikakhulu abantu bama-hotels labantu abendalo ezabo kudliwa khona ama-restaurant sinanzela ukuthi ama-hotels amaningi engxenye wonke abe fully booked khonokhwana kuyinto enhle fobulawayo lama-restaurants wena abantu abasupply abantu ngokudla abaphekayo ibhizinis likhona sibulabaningi badobhadobhile so ke lokho kwakube yisifundo futhi ukuthi kwaba amabhizinisi ukuthi nxa kuthiwa kule trade fair zenezingatho ezama-hotels le ngatho zalapho okudliwa khona abazilungiselela ukuthi kube yisikhathi sabo sokuthi labo bazame ukuthola imali ngoba ibhizinisi iyabe ikhona so ke loko kuliqiniso ukuthi sibile hayi sinanzelela ukuthi abantu abaningi kulezo ngatha zombili hayi kube nganeno ngoba vele ungalandzela kathi sikakhulu ama-hotels abantu abaningi abasenelisi kuyalala emahotelini so kulala abantu bamakhampani labo gqoko kodwa kathesi ngenxa yokuthi ngokuyi-threat amakhampani abebhugela abantu babo bazolala ngokunjalo ama-hotels emade good money kuthi laba ama-restaurant labo ngananzela futhi amakhampani futhi ngiyo phela abencedisa abantu bakuthi bathenga ukudla khona pha so kwenza ukuthi abantu basebenzise imali ezabazinikwayo ukuthi bazozincedisa lapha ukubana bethenga ukudla ngokunjalo hayi ama-hotels ama-restaurant bazamile ukudobadobha esilethemba lokuthi engxenye langomnyaka ozawubenza njalo kodwa sithemba futhi ukuthi laba badobadobhe khona bazoza umuntu amabhizinisi abalala abathuthukisa ukwenzela ukuthi abe kusiba ngesiphezulu ngenxa yalokho okwenzakale kathi singe-threadfe lapho abathole khona inzuzo engathi ithe xaxa
abantu abaningi kade bekobulawayo ngabakhonapha elizweni labalutshwana abakwamanye amazwe ingcwethi ezicubungula ezomnotho elizwe zithi lokhu kutshengisa ukuthi ilizwe lilakho ukuzisusa ebunzimeni elikulo ngokuthuthukisa amabhizimusi ezizalwane kulokuhlala bekhangele phandle kwelizwe ngakehlukani ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela iZimbabwe imanyene lamanye amazwe ukunanza ilanga lamalungelo entatheli izindaba eleWorld Press Freedom Day izikolo zivuliwe lamhlanje phakathi kobunzima bokukhuphuka kwendleko zezikolo kodwa iningi lijabule ukuthi izikolo zivulwe ngesikhathi esasihleliwe Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni ngo-7:30 ntambama. Kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.